Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechina gumiguru 15, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu migwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa migwagwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhaudzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chipatara chikuru chamuchegutu chavharwa nhasi mushure mekubatwa kwevashandi vaviri nechirwere cheCOVID-19, mumwe wacho ndokufa nezuro. Izvi zvasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West vaGift Masocha vazivisa veruzhinji kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara chikuru chemuchegutu neimwe kiriniki iri pedyo zvichitevera kufa kwemumwe mushandi nechirwere cheCOVID-19 nezuro. VaMasocha vati mushandi akashaya uyu munhu aishanda kudivi rinochengetwa mishonga inopiwa varwere repachipatara ichi.
Akaadmitwa muchipatara 2 days prior.
Vati vavhara chipatara ichi kuitira kuti vapapaidze mushonga chipatara chose sezvinokurudzirwa nebazi ravo pamwe nesangano reWorld Health Organization.
Kuti tive tinowanika tichipfapfaidza chipatara hatisi kuti ndezvenguva yakareba because tinoziva kuti hongu munhu akasangana nevanhu vakawanda munhu yangaishanda mudepartment refarmasy kunova kunotora varwere vakati wandei mishonga saka tichaita macontact tracing evanhu vacho vese asi izvowo havasi vanhu vese vepachipatara vatingati vakanga vasangana nemunhu uyu havasi vose saka tiri kuti izvo avo vose vanga vasina kusangana nemunhu uyu mushure munge tapedza kudisinfecta chipatara ndova chatanga kurana maservices epachipatara.
VaMasocha vati bazi ravo riri kushushikana zvikuru neuwandu hwevanhu vave kufamba vasina kupfeka zvinodzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
Toda kuti tidzidzisane COVID ichiripo hachisati chapera chirwere ichi ngatizvidzivirirei ngatirambe tichingoita zvatakangobvira tichiita pakutanga ngati maintainei madistances edu social distance ngatipfekei mamask nevavo vese vari kuenda munzvimbo dzimwe dzokufarira umu ngatisvaye by all means kuti timaintaine masocial distance.
Munguva pfupi yadarika bazi rezveutano rakambovhara makiriniki anoti Chikonohono muChinoyi Madzorera kwaZvimba nechikangwe kuKaroyi nekuda kwekuti vamwe vashandi vepamakiriniki aya vainge vabata chirwere cheCOVID-19. Studio 7 yaona vanhu vakawanda muChinoyi vasina kupfeka mamask mumisha inogara veruzhinji vanhu vanozopfeka mamaski aya kana vave kupinda muguta. Mumwe wevechidiki anga asina kupfeka mask vaata Changara vati vanofunga kuti chirwere cheCOVID-19 chaderera uye mapurisa haachafamba-famba mumisha inogara veruzhinji.
COVID is very serious, so tiri kumarokeshen hatichatombopfeka mamask sinzi mapurisa asiri kumbonyanya kubatika futi kumarokeshen kwacho saka hatichimbozvitorowo serious kwatiri.
Kusvika pari zvino vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi mashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 asi vakafa igumi nevaviri mudunhu reMashonaland and West kubva patanga chirwere ichi muna kurume gore rino. Zvichitevera kushaya kwemunhu mumwe chete uyu nezuro nechirwere cheCovid-19, uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwasvika pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete munyika yose. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemakumi mashanu nevashanu, zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu gumi nevapfumbamwe nezuro wakare. Vanhu gumi nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanga vagara vari munyika, uye munhu mumwe chete achinzi munhu akadzoka kumusha achibva kuNamibia. Vanhu vapora kubva pachirwere ichi munyika yose vava zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi mana, zvichitevera kupona kwevanhu vasere nezuro, izvo zvasiya vanhu zana nemakumi masere nevana vachiri kurwara nechirwere ichi. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemasere nemazana masere nemakumi mana ezviuru, kana kuti 38,840,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avadarika mamiriyoni masere nezviuru zana nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti 8,156,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nechimwe, kana kuti 221,000. Ongororo ichangobva mukuitwa nerimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center, kana kuti ERC, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota munyika huri kudzikira nekuti hapana dzidziso pamusoro pekukosha kwakaita kuvhota. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura zvakabuda muongororo yavakaita pasarudzo dzemabyelection dzese dzakaitwa muna 2019, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muERC vaSolomon Bobo Spunu vati ongororo yavakaita inoratidza kuti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota huri kudzikira kana zvichienzaniswa nevanhu vakanyoresa kuvhota muna 2018. Vati kunyoresa kuvhota kunoitwa nguva yese zvisinei kuti kune sarudzo here kana kuti kwete, asi vanhu havasi ita izvi. Vati mumatunhu emutoko nemarondera makanyoresa vanhu makumi maviri chete, mumatunhu echegutu nesanyati makanyoresa vanhu gumi chete, uye kugoromonzi hapana kana munhu mumwe chete akanyoresa kuvhota gore rese.
Saka izvinoratidza kuti pane matambudziko atiri kusangana nawo kureva kuti havasi kudzidziswa vanofanira kunge vachivadzidzisa zvakafanana nemaorganisation anozvimirira oga mapolitical parties avanofamba nawo ivo veelectoral commission pamwe chete kureva kuti basa iri riri kumashure zvizhinji.
Vabhobhozibunu vati izvi zvinoreva kuti commission yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemapato ezvematongerwo enyika, haasi kushanda nemazvo kupa vanhu dzidziso munyaya yesarudzo. Vati ZEC, mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anokurudzira vanhu kuvhota chete panguva yesarudzo. Vati uwandu hwevanhu vanovhota hunogona kukwira zvakanyanya kana izvi zvikaitwa nguva yese. Vatiwo imwe nyaya isina kujeka inyaya yekutarwa kwemiganhu yemaconstituency nemaward ekuvhotera, uye zvakakosha kuti zviitwe pajekerere kuitira kuti zvisazokanganisa veruzhinji musarudzo dzinotevera.
Tiri kukurudzira kuti vange vachiramba vachiita chingati maconsultations kana kuti kubvunza kutsvakurudza kuti vanhu vavanoshanda navo mapolitical parties, government departments, maorganizations anoshanda akazvimiririra macitizens vagari vemunyika vange vachibvunzwawo vachiisa pfungwa dzavo, nekuti ndo vachazenge vachishanda nemaboundaries iwayo anenge agadzirwa neZimbabwe Electoral Commission.
Imwe nhengo yeNational Executive yebato guru rinopikisa MDC Alliance uye vaimbove munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kufambirana nenguva nekushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kuti vanhu vakwanise kunyoresa vari kudzimba dzavo.
Zviri kuitika izvi iZEC iri kuporonga basa, iri kutadza basa nevune. ZEC haisi kufamba nenguva kuti tinge tichirejista vanhu vanhu tichishandisa e-registration. Kune dzimwe nyika dzakaita se ana America na South Africa vatsvaga zvidobidobi nezvakuita kuti vanhu vakwanise kuregista kuvhota. Munomu vari kungomira vachikune COVID inyaya yekusada kutevedzera bumbiro remutemo.
Vamafume ndivo miyave yarare pari zvino, asi mukuru wekufambiswa kwesarudzo muzeke vautoilis laigwana vati pari zvino mutemo wesarudzo unosungira kuti munhu aende kumahofisi avo kuti andonyoresa, sezvo munhu achifanira kutorwa mifananidzo nemafingerprints. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu havakwanisi kunyoresa kuvhota vari kumba kana kumahofisi avo. Pasi pemitemo yenyika, kana yave nguva yesarudzo, ZEC inovhura nzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota muzvikoro nemahofisi ehurumende munzvimbo dzakawanda munyika yese. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi, asi munyori anoona nezvekufambiswa kwebasa mubazi revechidiki mubato iri vamavuto moyo vati bato ravo rinogara richikurudzira nhengo dzaro kunyoresa kuvhota zvikuru sei vechidiki. Ongororo yeERC inoratidzawo kuti vanhu vekumaruwa vakawanda vanonyoresa kuvhota kudarika vanhu vemumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vagari vekune mamwa vanotengesera zvinhu zvavo mumugwagwa wemasvingo Great Zimbabwe vari kuchema chema zvikuru nekudzingwa nemapurisa kuitira mutevedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Muhadi avanga vachishanya kuzocherechedza zuva rekugara kwevanhu zvakanaka pasi rose. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 vanotengesa ava vati vakatanga kudzingwa mumugwagwa nezuro kunyange vachirarama nekuita basa iri kuti vararamisewo mhuri dzavo. VaHenry Makusha vemumusha weZero Farm kusikato vati mapurisa aiva nemotokari akauya achibvisa vanhu vanotengesa achiti vanozodzoka panzvimbo dzavo kana kwapera mazuva matatu vamuhadhi vadzokera. Vamakusha vati vanhu vazhinji vange vachangodzokera mumigwagwa kutengesa zvitevera kusunungurwa kwakaitwa mitemo yeCovid-19 lockdown nekudare vanga vakutowana chekuraramisa mhuri dzavo.
Tinoziva kwazvo kuti vanhu vazhinji vanga vasina chavanoita nenyaya yeCovid, saka vanhu iko zvino vanga vachiita zvekurarama nokutengesa mumarodzi mukuno kusaidhi rokune mamwa Great Zimbabwe. Vamanyisiwa namapurisa vachinzi vhai kusvikira 3 days dzapera nokuti vice president vari pahotera. Saka vanhu vose vanga vachingofamba vachidzingwa mumba kwamari kutengesa. Vanhu vaya chikafu havana, vari kutogadzira kuti vakatengesa-tengesa vangowana zvimari zvokutenga mbeu vagokwanisawo kutorima. Nechikafu chacho havana, hakuna kana madhona ari kupa kuno. Saka naizvozvo hatizivi kuti zvinofamba seiwo. Mapurisa abva kutaundi kurwa achidzinganisa vanhu marodzi ikona kutodzinganisa paGreat Zimbabwe Turnoff, Morgans Turnoff kusvika mune mamwa muGrowth Point nerodhi yose kubva Stopover.
Mumwe mugari amai Mavis Moyo vati vachanonga sose nemuromo kwemazuva matatu avadzingwa mumugwagwa wavanotengesera nekuti havana imwe nzira yeraramo.
Isi tinorarama nokutengesa. Hino kana todzingwa pamugwagwa, mapurisa anouya tichidzinga pamugwagwa, saka hatizivi kuti tichitorarama sei. Isu tichirarama nokutengesa, ndepatorarama tichiyarusa mhuri dzedu tichitengesa, asi tiri kudzingirirwa pamugwagwa chinzi ndai mugara mudzimba, saka tolei tiri mudzimba isu.
Mutauriri wemapurisa amasvingo Chief Inspector Cherit Mazula vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vange vari mumusangano. Vavimbisa kuzofonera Studio 7 asi havana kuzodaro. VaJohanisi Mutunami vanotengesa matombo akavezwa mumugwagwa uyu vanoti ivo pazuva vaisiita mari inosvika $50 emadhora ekuAmerica, asi pamazuva matatu aya vacharasikirwa zvikuru.
Rashuwa kuru nokuti inini ndiri muvezi paGreat Zimbabwe pedo nemamwe apa pazuva taitawo kana 50 US chitengeserawo matourist anofamba apa achiinda kwaanenge achiinda. Hino iko zvino tatombodzitimire madays maviri auri kuuya vice president awa, saka hei zvakaoma. Ikona kuti tatorasikirwawo ne about 200 to 350 US. Menoti chararamawo sei?
Zvichakadaro, vachitaura pamusangano uyu kumasvingo vamuhadhi vati hurumende iri kuparura chirongwa chekuvakira vanhu vachinji dzimba vachitevedzera kodzero dzevanhu dzekuva nepekugara. Vamuhadhi vati hurumende yaichata chirongwa chekuti munhu wese munyika kunyanya vekumaruwa nevemudhorobha vave nemusha wakanaka unoremekedzeka. Vati nechirongwa ichi mumasungo vaparura kuvakwa kwedzimba $200,000 uye munyika yose gore rino kuchavakwa dzimba dzinopfuura zviuru $300,000. Ndakamirira Studio 7 mumasungo, ndini Godfrey Mutimba.
tambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America iri kuona huwandu hwakanyanyisa hwevanhu vari kuratidza chido chekukurumidza kuvhota musi wesarudzo chaiwo wambudzi 3 usati wasvika. Vanhu vanodarika mamiriyoni 14 vakatovhota, huwandu hwakapetwa kagumi munhoroondo yekuvhota muAmerica, uye mamwe mamiriyoni akawanda ari kutarisirwa kuvhota musi wesarudzo usati wasvika. Nigeria yakavhura zvikoro musi wagumi guru 12 mushure memwedzi mitanhatu nyika iyi yavharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Vana vevanhu varombo vasingakwanisi kuwanirwa mukana wekushandisa madandemutande kuti vaite zvidzidzo zvavo ndo vakanyanya kuvhiringwa nekuvharwa kwezvikoro. Zvisinei hazvo, vabereki vose vari kubvumirana kuti nguva ino inokodzera kuti vana vadzokere kunoita zvidzidzo zvavo muzvikoro. Danho rehurumende rekumbomisa kuitwa kwesarudzo dzemabyelections riri kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Komiti yeparamende inoona nezvemitemo uye vesangano reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vachibatana nemamwe masangano vari kukurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo idzi dzaitwa sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seMalawi neTanzania. ZHRC inoti kudzingwa kwemakanzura nenhengo dzeparamende kuri kusiya vanhu vakawanda vasina vanovamirira zvopa kuti vasawane zvavanotarisira kuhurumende nemakanzuru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutevedzeri wavo vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe neZimbabwe Electoral Commission vakatoendeswa kumatare nevari kudawo kukwikwidza musarudzo idzi nemamwe masangano vachinzi vari kutyora mutemo nekusaita sarudzo idzi. Vachivenga vakati sarudzo dzamiswa nenyaya yekutyira kupararira kwecovid-19. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaudza Studio 7 kuti havachakwanisi kutaura sezvo nyaya yave kumatare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato reMGC Alliance vaClifford Sachiwayo pamwe nemutauriri webato reNational Constitutional Assembly vaMadok Chiwasa. Totanga kunzwa kubva kuna vachivasa.
Isusu sebato reNCA tinofungidzira kuti kumiswa kwemabyelections kwakanaka pakuti nyika inofanga kutanga yanyatsokuona kuti takwanisa here kunge tabva padambudziko rechirwere chiriko cheCovid. Uye kuti mabyelections aya anofangwa kuzikanwa futi kuti apuwe madates anenge ari kumberi anokwanisa kuzenga achiitwa. Hapafanwi kugara pasina madates anenge aripo, nekuti kunyange tiri mudambudziko redenda hatizodi kuti tingozomuka tichitonzwa kuti mabyelections wayo atovako next week kana kuti atovapo pamavhiki 2 anenge achiteera. Pandawo kugadzirira kuti vanenge vari macandidates vange vachikambena, uye kuti sebato izve mapato akafanana nedu reNCA tichiri mapato madiki zvokuti tichida nguva yakawandawo yekuti tinge tichigadzirira sarudzo idzi.
Kandai renyu tinzwe vasachwai.
Dambudziko guru rataita munyika yedu yeZimbabwe inyaya yekutonga nechitororo. Saka munhu anongomuka kumba kwake ubva atouya kutaura kupa a national pronouncement yekuti akusisa mabyelections. VEZEC vakaita zvese kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kuti maelections aitwe nenguva sezvinotaura mutemo. Tinovizira tiri panguva yeCovid pane mirayiro kana zviga zvinofanira kuzviteedzerwa. Saka isu kuita uku kunoratidza kutya. ZANU-PF ine muchikutyi unotyisa, vari pakutya kuvhunduka. Havadi kunzwa chinonzi MDC Alliance, havadi kunzwa chinonzi President Nelson Chamisa, nekuti kana vatonzwa zvakadaro vanoziva kuti vanhu vese nyika yese inenge yadeera. Saka vanovhunduka kuti kuenda kumaelections kuzvisasika, kuzvipaika. Saka maelections kana kuti sarudzo kana mabyelections anofanira kuitika nechimbi chimbi, anofanira kunge aitwa kugore nusu tafere ndozi nufanonge ziripo vanu wakwanzo kusarudza watungamira na watungamiri na nukutu ezu kuparamendi hapana chuku famba tiliku nzuwa kote wana mtuli nyuwe wana kukotora maari ezu kweret yenyika ni waka zinga ma MPs MDC Alliance kuparlament kuti waite misikanzo zakadaro
vachiva sapindura itinzi kwa anzi sarudza hadzisi kuitwa nekuti Zanu PF yaita muchukuchuku ne kuchika MDC Alliance
Sarudzo dzemabai elections kana dzichiitwa dzinenge dziri sarudzo dzenyika yese hadzisi sarudzo dzinonzi kwainzi ndedze ZANU PF kana ndedze MDC Alliance matauro acho avahlachwayo tikati isusu mabai elections anofanwa kungoitwa chete nekuti iyo bato ravo rofungidzwa kuti zvofanwa kuitwa gore rino tinenge takanganisa sematauro andamboita kuti chakakosha ndechekuti tione kuti nyika yese iri safe tingange tisingatauri chokwadi tikati kwanzi kana mabielections asiri kuitwa kuma constituents kune mabielections kana kuma councils kuma wards kofanga kuitwa mabielections toti pane chakawanda chatingati kwanzi pane chakanyanya chiri kuruza vana veZimbabwe kune kusiri kutaura chokwadi ikoko ku parliament kwagara izvezvi chero mabielections akaitwa bato ravasachwairo rikawina ese zvagara bato ririko rine majority kuparlament reZANU PF saka kunenge kuri kusataura chokwadi kuti kwanzi kana iyo mabielections akaitwa ndiwo achazokonzeresa kuti kuparlament ikoko kunge kuchizotaurwa nyaya dzingaita kuti mapostenzi anenge achiwa neZANU PF asaitika kuparlament kwagara kuti rine dambudziko rokuti pasina mabielections ariko tinoona kuti dare reparlament riripo izvezviri ma MP ariko more than half yema MP ariko hasati taura anything kutongotaura havo kuri contribution parliament hasati taura anything ende zvosanganisira ma MP ne opposition ne MDC so zvekuti kwanzi masarudzo dziitike inyaya yekuda kuti zvinzi ma MP avatara vashachwa adzokere vange vachiwana ma allowance ndo hazvisizvo zvatingafira tese munyika muno
peta izvenyu chirongwa chedu vashachwa
nyaya ma elections haise kuti MDC Alliance kana kuti ZANU PF inyaya yavanhu nyaya yekuti vanhu pano inyaya yekodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo kuti vanofanira kutungamirwa nevanhu vanonga vasarudza saka ndo nyaya yatikutaura saka zvotaura vachivasa zvakawanda wanda hanzi hatina kumunzwa vachiti zvakati hatina kumunzwa zvakati tinokumbira kuti vachivasa vateerere zvatinenge tichitaura kumanhepfenyuro dzakasiyana siyana saka zvekuti vachivasawo vanenge vakapotsana nenyuzi dzacho haisi nyaya yekuti isu tinenge tisina kutaura nekuti even lockdown kuti tiri aiwa nyika ngatimbomira tizvidzivirire tisakatanga nazvo iwe zano vasikatodi president chamisa vakalonja yataiti zimlock saka iyoyo nyaya yekuti vanhu vadzivirirwe tinoiziva
ava vanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaclifford shachuwayo manzwa zvakare kubva kumutauriri webato renational constitutional assembly vamadok chivasa vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu westudio 7 yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
aiwa takasimba taurai tinzwi kwakamira sei kufollow
kuri nani zvavo kutokupisa enhamo chete remuZimbabwe pane avo vari kuti vawedzera mari kunzi US the teachers able to go kubengona withdraw that money in US dollars ndoona kuri kujairira macivil servants mateachers because it's useless kuti vanotakupai ma-US of which they can go kubengona mapiwa which smrtgs avari kungopiwa those iri kunzi rikwedzera up to 12,000 chinde disgrace to the teachers zvaradzva government yeda ina chido nerudo nemateachers avo
imimi uku kuforos muri kubata mabasa
I'm working at a supermarket
saka zviri kufamba sei masupermarket umu?
Maprice arikuita chamuramba mhoro. Zviri kudhura, everything is expensive. Hofuita naona mari. Yes, as for this past 2 weeks, business is down. People don't have money. Last week, because it's all about tourism, there's no tourists coming, so everything is down in people.
Kutaura na mkuma atatenda ama pika waliku kweru. Siri kufuma kuti chirwere chiriko. Asi, mamiru agraita zino, zina zina kumira zakanaka. Asi, zwenyika edu haina makambani, haina chii. Apa tiriku wanu marukura mbitu wa kukwanjiza kutuwa zishandiri. Ata tiriku una ziri zino zakaoma, zisenda itipa nguwa ino ya COVID.
Imi iku kwa muruku ibata mabasa api kwa muruku kweru?
Kwa tiriku kweru ku... Ini zangu nikiri mstutenze asivano wakawanda mabasa wari kupata ndiye kusitenge sira pati kuchipari zinu wari kurambitwa nikuna kwe situation kanguwa eno yuko fiti chukutari sana nikuti mstutenze wakawanda chukwa sama lessons edu online nungo zanyika edu chunu zakaoma mari data chairo chairo kutimwa mstutenze akwa nifikuwa na mari data chunu zakaoma chairo chairo mamiru wakaita nika edu parisi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Mchilomba cha Women's Round Table na 8 p.m. na tiri kutarisa zuri kusangana nevanhu kadzi muupenyu. Panguva iyo pasi rose riri kucherechedza zuva revanhu kadzi vari kumaruwa. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Hurumende isiri pamutemo yava Nicolas Maduro yarunga kuita sarudzo dzeparamende musi wasvita 6. Asi hapana chinoita kuti sarudzo idzi dziitwe nekuti sezvakataurwa nemiriri weAmerica anokosha vaElliot Abrams munguva pfupi yadarika, hapana kana zviga zvinoratidza sarudzo dzakachena muVenezuela. Vakati mapato anopikisa akabiwa pakaiswa vanhu vari pasi pehurumende kuti vatungamire, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yave pasi pehurumende, mapoka ehurumende akuchina kudzvanyirirwa pamwe nekutyisidzirwa kwevanhu nemapurisa uye zvikwata zvembavha kuri kuenderera mberi. Vakatiwo hakuna michina yesarudzo yakaonekwa kuti inoshanda muVenezuela. Pamusoro pezvo, mitemo ichangobva mukushandurwa nehurumende yava Maduro iyo yakaisa zvigaro zvinodarika zana zvitsva zvenhengo dzeparamende nekuchinja miganho yematunhu ekuvhotera. Nezvikonzero izvozvi, vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaJuan Guaido nemubatanidzwa wemapato makumi matatu nemanomwe vakati havasi kuzotambira umbavha hwakadaro kuburikidza nekupinda musarudzo idzi. America yatsigira vanorwira utongo wejekerere nerunyararo vakasiyana-siyana muVenezuela kwenguva yakareba. Mumiriri anokosha vaAbrahams vakayambira avo vafunga kupinda musarudzo yekutsvaga nhengo dzeparamende vachiti mune kodzero yekuti kuve nekuitwa kwesarudzo dzakasununguka uye dzakajeka dzinotambirwa nepasi rose uye kutaura makasununguka pamusoro peudzvinyiriri neuori wehurumende yava Maduro. America inokwanisa kuona pakati pevanhu vanorwira utongo wejekerere vari kusiyana marongero nevanhu vari kushanda nehurumende yeudzvanyiriri kutsigirira utongo wejekerere, vakadaro vaAbrahams. Vakatiwo America haizoverengeri kushandisa masimba azere ezvirango kuchikwata chevanoshanda nehurumende sezvayanga ichiita mumakore mashoma adarika. Vakati kuzvizvarwa zveVenezuela zvose zviri kutambura kuwana sarudzo dzakasununguka nekudzoserwa kweutongo hwejekerere, America inoramba ichipa rutsigiro rwayo ruzere. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chipatara chemuchegutu chinovharwa mushure mekufa kwemushandi nechirwere cheCOVID-19. Ongororo yakaitwa neElection Resource Center inoratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuvhota. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kumasvingo vochema-chema nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda ba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo labantu abayi-i sasithola ukuthi kulama-zero registries and then endaweni ezikanjengabo-shekuthi labosanyathi sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo.
Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ka-2019.
Thina njenge voters nama members ethu inhlanganiso sibinanze izolo mhlaka 14 isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengayi emasimini kungolwesithathu sase sisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba lamhlanje ukunanza ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane bemaphandleni ele-International Rural Women's Day. Kulabantu phose abafika amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kulabantu abaphose bafike amachumi amabili 19 abatholakale belegcikwane le-coronavirus kwabahlolwe izolo. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ezithoba minombili 8055 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni, kwasila inkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7640, kwafa abangamakhulu edlula kancane amabili 231. Kuzwekazi le-Afrika lihlaselwe abantu abedlula isigidi lengxenye 1.6 million labulala inkulungwane phose ezingamachumi amane 39,122. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amane 38.5 million ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi esisodwa 1.09 million. Kucho abekolichi le Johns Hopkins University abemelika. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ekumsebenzi ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center ERC luveza ukuba kulabantu abalutshwane kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Abe-ERC bathi njalo izabelo ezikhokhelayo ekubeni labantu abalutshwana ababhalisileyo ngezibalisa iMatabeleland South laseMashonaland West. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abe-Election Resource Center bakhuthazwa le-Commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Elections Commission, amabandla ezombusazwe nenhlanganiso ezizimeleyo ukuba ziqinise inhlelo zokufundisa abantu ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota ukuze ilizwe libe labantu abaningi abavotayo. Esathula impumela yenhlolisiso abayenzileyo, uNkosikazi Sandra Msakasa, isiphathamandla se-ERC, utshele intatheli zindaba ukuba ekuxoxeni lozulu lapho beqhuba umsebenzi waleluphenyo kuvele ukuba uzulu weZimbabwe usekhathele ngezombusazwe okuyinto edanisa inhlanganiso zamalungelo oluntu ngoba ukuvota kulilungelo likaZulu.
Abantu abarejistayo abalutshwane kakhulu kwezinye indawo kulabantu abayi-I sasithola ukuthi kulama-zero registrants and then endaweni ezikanjengabo Shepherd Labosanyathi sathola ukuthi ngokulabantu abayi-10 ababerejistileyo and then izahamba endaweni zabo Smart North, Smart South laBulawayo abazabakwanisa ukuthi besinike i-information ukuthi kuwakurejista abantu abangaki but sathola ukuthi kokhona balutshwane.
Ugcizelele sithi abamabandla ezombusazwe kumele benze umsebenzi omkhulu wokufundisa abalandeli ngokuqakatheka kwevoti yabo.
Kufunakala ukuthi ama-civil society organizations ancedisane lezekho ukuthi baphathe umsebenzi wokuthi abantu behambe beyerejista ukuvota ukuze amanumber abe ngani abangcono. But umsebenzi lowo ungayenza wama-political parties kuyabe kuyinto enhle kakhulu.
Unobhala webandla le-MDCT uMnumzana Nixon Nikadzino uthi amabandla ezombusazwe okwamanje akhanya ephatheke kundaba zokulwela izikhundla.
Inkinga esilayo lapha yikuthi abantu kabakwazi ukuthi inhlupho esizibonayo esilazo khathesi ziphuma kule nkinga yenaleyo ukuthi abantu kabafuna ukuyavota or kabafuna ukurejista. So bona ma bekwazi ukuthi vele bona abantu abasihlukumezayo njengebandla leZANU-PF khathesi vele baletagethe ye-5 million ama-registered voters. Abanye amabandla njenge-MDC lamanye amabandla aku-opposition bazihlalele kabakhulumile lokho akula even i-civic education ekhuluma ngenjongo eyokuthi abantu berejista ukuthi benze vote.
Umsekeli ommeli womsebenzi yabatsha kuZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi bona benza konke okusemandleni abo ukukhuthaza uZulu ukuba abhalise ukuvota.
Themba abantu labo bakhangele nje okwenzakala elizweni bayabona vele ukuthi opposition akulanto engabenzela yona ngoba siyakhangela emadolobheni athethi lohlupho lwamanzi. So kulithuba elihle leli kuma-by-elections ukuthi abantu abatsha kumele beqoqane berejista ukuvota bevotele amakhansile eZANU-PF ngoba iZANU-PF nguye phela uhulumende. Uhulumende nguye ozasenzela amadolobhu ethu ahlanzeke lamanzi esiwathole.
Uphenyo lolu luveze njalo ukuba abamabandla bakhuthalela ukukhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota ngomnyaka wokhetho hashi ngezinye izikhathi. Luveze njalo ukuba amacebo wonke anikizwa lekhomishini ebona ngezokhetho elizweni ezek ukuba balungisise amaphutha enzakala kukhetho luka-2018 nalamhla lokhu akalungisiswa. Kodwa umqondisi weZimbabwe Electoral Commission uMnumzana uXhwile Sibayigwane uthi okwamanje imithetho ephathelane nokhetho ithi umuntu wonke kumele aye emahhofisini abo ukuyabhalisa ukuthola ilungelo lokuvota njengoba kulezinye izibopho zokuthi bathole isiqiniseko sokuthi ngempela lowo muntu uyisizalwane seZimbabwe njalo ulelungelo lokuvota okunjengokuthathwa umfanekiso ofaka kugwalo lokupha umuntu ilungelo lokuvota i-voting confirmation card ama-fingerprints lokunye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni ilanga lokuthuthukisa impilo yabesifazane emaphandleni ele International Rural Women's Day. Njalo inhlanganiso eziningi zikhuthaze ukuthi inhlelo zabesifazane zengezelelwe ngesikhathi umhlaba ulwisana legcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bananze njani leli langa izolo.
Thina njenge-orders nama-members ethu, ilanga leli silinanze izolo mhlaka-14. Why silenze izolo? Sinanze ukuthi isikhathi esinengomama emakhaya ilanga labo lokuphumula bengaye emasimini njengoba izulu likhizile kungolwesithathu. Sase sisithi-ke izolo ngolwesithathu salinanza leli ilanga. Into nje elisiphambanisa ngumkhuhlane wona lo we-COVID-19 ukuthi abantu akumelanga sibuthane sibebaningi. Kungakho sase sisenza ukuthi ama-group ngayinye ngayinye ayithumele omama 1 or 2 per group ukuthi wathi represent i-group yabo ukwenza ukuthi singabi baningi kakhulu. So satshona sikhona-ke izolo saseleta indawo yethu sathona sikhona babuya bebukisa izinto zabo abazenzayo bethengisa futhi usually nge Rural Women's Day esikwenza esiqala sama march sihlabele singahlabela sizoshe sithengiselana njengabomama sishodwa izinto zethu ngonyaka besinga invitanga abanye abantu from afar from Bulawayo kumbe from amanye izindawo besingomama nje ama members eodance sisestenzi khona phayana.
Loli fezile yini injongo ebelikhangele
injongo ethu sifezile abantu ababuya ngokuningi thina sijayele ukuthi nxa sinemidlalo yethu o-Rural Women's Day wona laba ufice nxa sifikile kubo 400 kuhambe to 400 kodwa ngenxa yokuthi besithe thina abantu bangabuyi ngokuningi akubuye kuphela ama-group representatives abarepresenta ama-group njalo sase akube ngabantu abasuka abanye bazasibonela kuwhatsapp basibonele kubo-facebook hhayi njengo siyifezile ngoba omama babuyile babuya nemithungo yabo babuya lezinto zababaphumala zezingadini of course abanye bebesithi kusehlisele istandard ngoba thina sidala ngwenza imbuthano yabantu aba-sistended globe sijayele imbuthano emikhulu so nxa sesibalutshana sesisibona ngana sisezanga kodwa thina injongo yemfundiso yethu yokukhuthaza omama ukuthi besemakhaya labo baqakathekile.
Lo-ke ngunkosikazi Juliet Nkiwane esiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umonakalo osidalwe yi-coronavirus eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Lelanga lokunanza ukuqakatheka kwabesifazane bemaphandleni ele International Rural Women's Day. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Sokulabantu bedlula izigidi ezilithumi 16 million asebevote ezabelweni ezijeneyo kule Melika loba ukhetho luzakwenziwa mhla ka 3 ngoMpalakazi. Ezinye izabelo zivumela abantu ukuthi bavote usuku lokhetho lungakafiki. Inhlanganiso ekhangela ezokhetho izimele yodwa i-United States Election Project ithi kukhangelwe ukuthi lizakhuphuka inani leli kunsukwana ezilandelayo. Abachitha umlilo lokhu bezama ukuchitha umlilo ovutha okwesabekayo endaweni elenyoni, impankwa, inyoka lezinye izinanakazana ezigcinwe okusemthethweni kuMount Kilimanjaro. Umlilo lo ulensuku ezinhlanu uchisa indawo le evikelwe nguhulumende ebizwa ngokuthi yi-Wildlife Conservancy. Ababona ngezomvikela kwelemelika bathi kwenzakala ukuthi kungaba lodlakela nxa impumelo yokhetho lwemelika oluzayo ingaphuza ukwethulwa. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni luthi lusezama ngamandla wonke ukuthi lunqabele udlakela. Luthi kukhanya kulabanye abantu abafuna ukungena emahofisini okuvotela ngenkani kusanda kwenziwa ukhetho lolu okungelana khona umongameli Donald Trump ukubandla lama-Republicans lo mnumzana Joe Biden obandla lama-Democrats.
Umthetho owafakwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, statutory instrument, uChiwenga ongumphathintambo wezempilakahle njalo ukuthi ukhetho lwama-by-elections lungasenziwa ekupheleni komnyaka usuthiwe wephula isisekelo sombuso yikomidi yedalela ephalamende ebona ngezemithetho. Akukacaci ukuthi uChiwenga uzahamba na emthethwandaba ephikisa lesi sinqumo sokhetho olumele lwenziwe kuzigaba ezimbalwa zelizwe lapho okwaxotshwa khona amalunga edalela ephalamende lamakansila awebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angleston Sibanda endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
kungabe kuyizizathu ezimbili. Ngibona ngani ukhetho vele ukuthi lungenziwa injongo yokuthi kudilize abaphikisayo, ngoba okunye lokho about i-health vele abantu bathona bebutheni loni bandle libusayo belilama-primary schools babonile bedinisane ekhwekhwe babonile indawo ezijeyijene bahlezi behlangene bethiba le mhlangano. So ngibona ngazathi kungabe either kabala mali to fund i-election kumbeni bazibona endaweni lapho kurikholwe khona abantu bengalathuba lokuwina. Ngibona ngabathi izizathu zona ezingabe zenza ukuthini beludlulisele phambi.
Wena ke mnumzana Sibanda, wena ubona njani udaba lolu? Uyavumelana na lo mnumzana Fuzwana? Hayi, kuzwakala. Mnumzana Fuzwayo, wena uyavumelana yini lo Sibanda uthi yena hayi lokho ukuthi ibandla leZANU PF lingaba lisesaba akungeke kwaba liqiniso ngoba i-opposition ingamaqephuqephu kayizwakali ukuthi na?
iZANU PF vele kayidingi a strong opposition. iZANU PF ngomumo welizwe le-economy ungakhangela indawo eziningi lapho okurikholwe abantu khona. Okungayangisa kakhulu yikuthi i-opposition idabukene kanjalo iZANU amathuba okuwina malutshwane kakhulu. So kangivumelani nayo Sibanda, kubona ngazathi iZANU naye yakwazi ukuthi yakhe ungada kube ne-by election koBulawayo, amathubayo okuthi iwawine ama-by elections ona lawo malutshwane kakhulu. Ungada kube lama-by elections esozibeli, amathuba okuthi iwawine malutshwane kakhulu. So kungaba yinto engayangisa kakhulu kubana iZANU ngemva kwemizamo emikhulu eyenzileyo yokuthi yokurikola abantu e-parliament iphinde iyeziwa.
Nanti udaba Sibanda.
Hayi Fuzwayo, iZANU PF khathesi vele ine more than 2/3 majority eParliament. Even if ingawinanga lawo mabhayi election, iZANU yakuqoka isitonga njengoba vele kwaku isitonga noma siyathanda noma sithandi. Iyabe isitonga kunjalo. Ayidingi kuwawina lawo mabhayi election Fuzwayo. iZANU PF is a 2/3 majority to do what they want in Parliament and
Kuzwayo nanti udaba uyaluza.
Angiwuzwa kahle kodwa engingakuzwisiyo ngoba uSibanda akakwazi ukuthi iZANU iyafisa ukuthi control ama-local authorities kuma-urban areas. Kumbeni ibe labo-councilor kuma-urban areas ukuze ibe zizele. Kubuhlungu ebandleni leZANU ukuthi kusuke kwangona ruling party but they don't control ama-urban areas where i-economy is run. So ngibona ngazathi iZANU kuyo iyafisa ukuthi kuthiwe ikhona endaweni zonke, iyavotelwa emadorobheni, iyavotelwa emaphandleni. Because iZANU wonke umuntu oyazi iyakwazi vele yahlala iyiparty efisa i-one party state. So iZANU iyabe ifuna ukuthini? Iwine not ibe the 2/3 majority but ibe the overwhelming majority ukuthi vele ingabi ibe the opposition. So iZANU kuyo ukuthi kuthiwe kwankwana koBulawayo isigabo councilor abangaba ngunayini kungabe kuyinto enhle kakhulu into eyifisayo ukuthi kuthiwe sozivele silabo councilor silabo MP labo Bulawayo yinto eyifisayo ukuthi ivotele ingakhanyi njengebandla lemaphandleni. So mbona ngazathi yikho phela isebenze kakhulu ukuthi irikhole abantu ibarikholele ukuthi ifuna ukuthi ibe khulu emadorobheni.
Nanto udaba sibandla uyavumelana yini laye ubaba uFuzwa? Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele nakuTwitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Kulabanye abathi bakhathazwa ngokwenziwa ngumthethwandaba elizweni okhangelelwe ukuthi uzaphatha udaba lwama-by-elections osoluphanyekwe e-High Court zinhlanganiso ezimbili labantu abayisithupha abathi kwakungamelanga umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga amise ukhetho lolu ekhala ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa lolu daba labalandela ezombusazwe bezimele unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe labo mnumzana Busani Mbuso Ntini lomqondisi moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. UmaBhebhe usungula lingxoxo.
Befuna bengafuni azaqhubeka ama-by-elections lawa, so lapha kahle kahle bona bazisuphelani. Into mina ngibona ngathi kumele bayenze kudinga isombuluko ukuthi le problem esibhekane layo njengelizwe singayilungisa kanjani. Kodwa lokhu okwama-courts eZimbabwe by now wonke umuntu uyazi ukuthi ama-courts are captured, so angiyiboni mina into sokuyikuphongwenza nje. Ngathi sebephongwenzela ukuthi kuthiwe yebo kulabantu abahambisileyo into ethile emthethandaba, but benga-expect ukuthi bengakhangelelanga ukuthi izosiza in any way.
Wena ubona ngani kuyaphumani ngolapho maphepha?
Akunanto ezophuma vele lapho. Akunanto ezophuma. Ngivumelana lomoyo njengoba esitsho nje ukuthi kwayena uthamisa laye uthinteka kwelinye iside leZANU PF. Umakhuphe laye uthinteka kwelinye iside leZANU PF. So into zakhona nje, hayi, into ye-MDC isiphithiphithi kakhulu baba uDube. Hayi, ungayilandela nje into yakhona ichayisa ngekhanda. Awungeke wazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Ye, baba uthini uyezwa lapho mama uyakhuluma. Wena ukubona njani?
Kwesinye isikhathi ivoti uyayithatha labo NM yakho. Kwesikhathi vele bathi i-NM of your enemy is your friend. So I think kumele sibe ne-maturity ku-politics ukuthi kwesikhathi sikhangele izinto ngelihlo elihlukeneyo. Yebo, kungezalo ingxenye ngaphandle umgabe kumbe umkakhe bapha i-MDC izimali. Kodwa uma sikhangela ilokhu zenini, the report that was issued izolo nje kayitshengiseli ukuthi khona khona kule mali eningi eyavela kwezinye indawo. Ngokwakhangela out of the 6 million abakhuluma 6.5 abakhulume ngayo, more than 6.2 million yavela directly from i-government. Then okunye ngama-membership lokuthize lokuthize. So nxa ukuthi u-RGM wabaphi imali, kwakuyimadlanyana encane kakhulu. Mina as an auditor for over 15 years, ngiyakwazi ukuthi i-audit report ilohlonzi njalo ikhangele yonke into. Ungabona i-auditor ikupha i-report ephiwe i-MDC Alliance yi-indication ukuthi hayi into yonke kahle emabhukini abo. So wesisikhathi angeke kumele sikhangele izinto si-provide evidence. So ayike ngakutsho kwawo manje.
Ye, Babu Moyo, kuyini ongakwenza lingabambani lamanye amabandla nxa kuwukuthi sizokubuya khonokho ezokhetho plus lokuthi livotelwa ngabanye abantu?
Ya, ubaba Untini uthi Mgabe wakhangela uMakhuphe, wakhangela uMjuru, wathola ukuthi hayi abasoma better candidates kuye ngcono asupporte uChamisa ngoba wayesehlukuluze izandla. I mean, yes, izandla. Umgabe of all the people, nguye othenena ngo 2018 usehlukuluze izano. Why at least we know ukuthi in the history of Zimbabwe since 1980 to date umgabe ungiyade ehlukuluza izaphu ebulala abantu ngegugurawundi.
Lapho ke sizwe umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party labalandela ezombusazwe bezimele, umnumzana Busani Mbuso Ntini lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni oluphuma enkundleni yeFacebook kupheji leVOA Ndebele. Kwezemidlalo, abehlanganiso yomdlalo kakhilikithi elizweni eZimbabwe Cricket sebesungule imincintiswano ezigaba ezadlalwa ngamaqembu abesifazane kusukisela lonyaka. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukusungulwa kwemincintiswano yamaqembu abesifazane yohlobo le-One Day kanye le-2020 kulandela ukubunjwa kwenziwe umncintiswano we-National Premier League wona odlalwa kulezi nsuku ngamaqembu abesilisa amele izigaba ezijiyemeyo zelizwe leZimbabwe. Ikhuluma lentatheli zindaba ngemva komkhosi wokusungula imincintiswano le umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uThabo Ngwamkhuhlani. Uthe isihlakalo sanamhlanje sitshengisa ukukhula komdlalo kakhilikithi elizweni.
Said that we have established the two domestic competitions.
Ukwenelisa ukusungula imincintiswano emibili eyabesifazane kusipha ithuba lokukhulisa umdlalo kakhilikithi. Kuzakupha ithuba amantombazana alesifiso esokudlala lento. Sokuzakuba lula ukuba singene ezikolo sibumbe amaqembu ngoba khathesi balutshwana besifazana abadlala lomdlalo.
Imidlalo yesuku lwesine umncintiswano wamaqembu abesilisa we-National Premier League idlalwe ngokulandelayo. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots linqobele Easterns nge-37 runs. Iqembu le-Great Zimbabwe Patriots libele 105 with a loss of 10 kuma-overs angu-33 kwathi ele Easterns seliphendula lenelise 68 for 10 kuma-overs angu-21. Ngokwakuqala ukuba leli qembu ele-Great Zimbabwe Patriots linqobe selokhu kusungulwe limidlalo. Umdlalo uqhutshelwe enkundleni yeMuthare Sports Club. Emdlalweni uqhutshelwe enkundleni Old Hararians, iqembu leMidwest litshaye leHarare Kings nge-5 wickets. Iqembu leHarare Kings liqale ukutshaya ibhola lathola 167 for 10 kuma-overs angu-40 kwathi eleMidwest seliphendula lenelise 168 for 5 kuma-overs angu-35.3. NgaseKwekwe Sports Club iqembu leQueens linqobe leGladiators nge-7 wickets. Iqembu leGladiators lenelise 137 for 10 kuma-overs angu-37.3 kwathi ele Queens eliphendula lathola 138 for 3 kuma-overs angu-26.4. Kube lempumelo efanayo laseTakashinga Sports Club lapho iqembu leTakashinga elinqobe khona ele Rainbow Sharks ngama-wickets ayisikhombisa. Iqembu leSharks lithole 107 for 10 kuma-overs angu-40 kwathi seliphendula ele Takashinga lithole 111 for 3 kuma-overs angu-13.2. Yimelesi the 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM. Sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave. Wave.
Senga keshukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso yokumsebenza ophathelane lezokhetho e-Election Resource Center luveza ukuba kunabantu abalutshwana kakhulu ababhalise ukuvota ngomnyaka ka-2019. Selugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.